Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 9, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti pamakanzuro aro ose ari kunzi adzingwa mabasa nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chabangu hapana achasiya basa. Vatsigiri vebato reCCC vasere vanoti vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF nezuro Maneru pazvitoro zvepachiriga kuGutu West, vamwe vashano vachimiswa pamberi pedare vachinzi vakakonzeresa mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vanoti pamakanzura ose makumi matanhatu nemapfumbamwe ari kunzi adzingwa basa nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo chavangu hapana achasiya basa, vachiti idzi inyaya dzepamadande mutande chete nekuti sebato vakatotorera ivo vachabangu matanho kumatare. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi masikati pamusoro pematsamba ari kunzi adzinga zvakare mamwe makanzura, vasizi vavati kwanguva kumhanyidzana nemhepo kwavachavamwe.
Tauramba tichidzingwa matsamba angotenderedzwa without effect. Mudhenda vanoziva, they are officers of the court. Kana nyaya iri mumatare, there is no action that can be taken because pane dispute yekuti anofanira kunyora tsamba ndeupi. Saka hapana recall inoita sika nyaya iyi yatitemana ne High Court yeZimbabwe.
Vasizi vavatiwo vachavamwa vasi mumwe wevatungamiriri vebato ravo.
CCE yakaenda muHigh Court muna October ichinosungisa Chabangu kuti Chabangu haasi Secretary General webato reCCE. High Court kesi iyo iri kupinda mazuva ari kuuya and tichapita nyika nekuti iyo High Court iri kuita define kuti vanhu veCCE ndevapi.
Mumwe wemakanzura ari kunzi akadzingwa navachavangu vaDenford Ngadziore vati zvaitwa navachavangu kana chiri chokwadi zvinonyanya kurwadzisa vakavhota mupasarudzo dzegore rino.
Way forward panyaya yemarikoi hainei nezvakawanda. Vanhu vaatakwa apa haasi Denford Ngadziore, haasi Ian Makoni, Samuel Gwenzi, Lovejoy Chitengu. Vanhu vaatakwa mavoters vakakarara vari muqueue vakanyimwa baloti.
Vari kunzi ndivo mutauriri wavachavangu vakati pani Pugeni varamba kubuda pachena kuti tsamba iyi yakanyorwa navachavangu here kana kuti kwete, vachiti vanoda kutanga vanzwa kubva kuna vachavangu vacho vasati vapindura. VCCC vari kuti vachavangu vari kushandiswa nebato reZANPF, asi mumwe wevechidiki mubato reZANPF vataura ikandishaya vati bato ravo rinoramba kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya, vachiti ivo havana chekuita nezviri mubato rinopikisa iri.
Isu semusangano weZANPF hatinei nezvinoitika kune rimwe bato. Kukunda kwatakaita musarudzo kunoita kuti tive neziso redu pabasa rebudiriro renyika ino nekuti munhu wese anotarisira kwatiri. Hazvisi zvekutanga zvekuti vebato rinopikisa vanoitana riko kuparamende nekukanzuro.
Muriri wekodzero dzevanhu uye vari mutauriri wesangano rakazvimirira rega reHeal Zimbabwe Trust vaRollings Magede vati kudzingwa dzingwa kuri kuitwa nengo dzeCCC kunozvidza vese vakavhotera bato iri.
Marecalls ari kuitwa aya ari kuzvidza vanhu vakavhotera vamiririri ava veparamende nemacouncillors ndochekutanga. Bumbiro redu remutemo rinotaura rinotsigira nyaya yevanhu yekuti vanofanha kuve vane kodzero yekusarudza vamiririri vavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaWinston Chitando kana vatambira matsamba ekudzingwa kwemakanzura ECCC aya. Mwedzi wapera vachava vakadzinga makanzura 10, izvo zvinosvitsa uwandu hwemakanzura avadzingwa kusvika pari zvino pa60. Hurumende yakatora zvita9 sezuva richaitwa sarudzo dzokutsiva zvinzvimbo 24 zvenhengo dzeparamende pamwe nezvigaro 19 zvemakanzura. Asi ECCC yakakwidza nyaya iyi kudare reSupreme Court ichipikisa mutongo yedare repamusoro rakatambira zvakaitwa navachavamwe. ECCC inoti vachavamwe haisi nhengo yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mune imwe wenyaya, vatsigiri vebato reCCC vasere vanoti vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF nezuro manheru pazvitoro zvekwaChiriga kuGutu West. Izvi zviri kuitika pamberi pesarudzo yebyelection munzvimbo iyi nemusi wemugovera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashanu vakakuvara zvakaipisisa uye vakandorapwa pachipatara cheTsatsworth, uye mumwe chete apuwa mubhedha pachipatara cheGutu Mission. Vakarohwa ava vanotiwo vasungwa nemapurisa epachatsuedzi apo vandomhangara nyaya yekurohwa kwavo. Mumwe wevakarohwa vatapiwa chiro vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa kuti vavanofungidzira kuti vatsigiri veZANPF vaive vakavhara kumeso, vakapinda muchitoro chavo zvechisindiva vakatanga kuvarova.
Pachitoro pacho pachitoro pamba takangoerekana dhora rohwa nenoku iri hadhi noku. Muna achirova dhono vatokava novadhora topinda mukati. Vakutotanga kutorova mudzimai wangu vakutanga kurova chirwa apo nemabhatani stiki. Vanhu vacho vakavhara kumeso vamwe vaive mara. Kwakupinda mukati mubhawa mune vanhu vanga vasaririra varimo, tari tangovhara bhawa kota pasi 8. Vakanga varimo vanga vakagara imo vakasvika vachingotanga kungorohwa.
Vamwe vevakarohwa ndiva Patrick Chimbare, amai Loveness Gwatidzo, vaBrian Stole, amai Privilege Goremsandu, vaSidney Mashiri navaEfrem Tavarwisa. Amai Goremsandu vati vatsigire ZANPF ava vaitungamirwa navaBenson Gadzikwa, avo vakakwanisa kuziva.
Ini kwandanga ndakagara tangozouyawo tichidanwa nakodhineta vedu vachitotiudza kuti hanzi vamwe vedu vari kurohwa kumusoro kudobva takatomanyawo tichiteerera masure mavo ndobva takiwanaivo vakutorohwawo tobva tatizawo.
Nhengo yeCCC mudunhu rekwaGutu vaLloyd Mufudze vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa uye vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga.
Vakangosvikirwa vari patownship nevanhu veZANPF unobva varohwa vana vanga vane mabattlestick vacharuzanga vaine futi vanga vane vamwe vacho vanzi vane mabattlesticks but ndoni utakamawana kupi sinzi vanga vasiri vapo. Vakarohwa sofa vari maizaris vatavo vatakorise vai5 pane vari kumapurisa apa hatizivi kuti macharges avo anga azonzi kudini bcause vanhu vese vakanga vachitotorwa mastatement vakamirira veloindoudza kuti vapi way forward.
Vamufudze vati vatsigiri vavo vashanu vaswera pakamba yemapurisa epachatswitz apo vapidigurirwa nyaya vakanzi ndivo vakaita mhirizhonga. Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANPF musarudzo idzi vaJohn Paradza sezvo vanga vasingadairi nhare yavo kana vaGwatidzo avo vanonzi ndivo vaitungamirira vakarova. Asi mutauriri weZANPF Masvingo vapepuka ichiwewe vati manyepo havaiti zvemhirizhonga asi vatsigiri vavo ndivo vakatorohwa neveCCC.
Chamunofanirwa kunzwisisa chaakuitika ndechokuti ECCC inoita mhirizhonga munzvimbo dzainoona kuti ZANUPF ine rutsigiro rukuru. Saka istrategi yavanoshandisa ivo yokuti vakwanise kuwanikwa vachinzirwa tsitsi kuti panozobuda dudziro dzesarudzo vanoda kuti pabude zvichinzi sarudzo idzi havana kukundwa nokuti hadzina kuitwa murunyararo.
Vakafano bata chigaro chemutauriri wemapurisa Masvingo, Assistant Inspector Lauren Dlovu, vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi.
Alright. Handisi kuhofisi, ndiri kuHararo graduation. Batai Panyati, Ponyati.
Vati tibate mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Ponyati. Asi vanyati vangasingadairi nhare yavo. Vanhu vana vari kukwidzana musaradzo iyi vanoti vaParadza, vaEfrem Morudu weCCC, vaRobson Kurwa webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA navaMartin Mudzingwa avo vakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atiri kutambira anoti panhengo sere idzi, nhengo shanu dzebato rinopikisa dzambenge dzasungwa uye dzamiswa pamberi pedare pampandawana dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga dzakabhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora makumi maviri ekuAmerica pamunhu kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vechidiki vane mabhizimusi achiri kusimukira vanga vari pamusangano wemazuva maviri vaikokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe weZimbabwe Exchange Alumni Summit uyo vakarongerwa vechidiki vakambopinda muzvirongwa zvekusimudzirwa kwevechidiki nenyika yeAmerica vanoti mabhizimusi avo haasi kukura zvakanaka nekuda kwemitemo yemunyika yavanofunga kuti inodzvanyirira mabhizimusi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa.
Mumwe vari kuchema nekusasimuka kwebhizimusi ravo ndiva Wellington Bakaimani vekushamba mudunhu reMashonaland and Central. Vabakaimani vane sangano ravakavamba resimuka upenye rinobatsira vechidiki munharaunda yavo.
Ndinoita zvekusimudzira maartists, zvekurekodha nekuita events management haisa PA system and stuff. So bhizimusi riri kufamba ro zvakanaka asi industry ine maplayers vakati kurei vagara vari muchimutambo chacho. But tine shuviro yekuti hurumende ikaongororawo imomo yoona kuti inga incentivize seiwo kuderedzawo mari dzinobhadharwa neveshidiki vanenge vachitanga mabhizimusi, especially tiri kumaruwa kwatinenge tiri uku.
Munyori wemabhuku uye ari nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenharaunda Collins Muzamwese audzawo Studio 7 pamusangano uyu kuti vechidiki ngavaone kunyora mabhuku senzira yekuwana raramo nayo.
Unokwanisa kurarama nekunyora mabhuku, chinodiwa kuziva nzira yekuti unofambisa sei mabhuku ako. Ungava une mabhuku akanaka asi kana vanhu vasingamazive hapana paanosvika. Saka chatinokurudzira kushambadza tichishandisawo zvivhitivhiti zvaveko, tichishandisa internet nesocial media uye nekuisawo kumisika mikuru inosanganisira vanana Amazon.
Wechidiki akadzoka munyika mazuva mashoma adarika mushure mekushandira kunze kwenyika kwemakore 15 muzvare Chipo Zhou. Vanoti vanovimba kuti vachashandisa ruzivo rwavo kusimudzirawo vechidiki vemunyika.
Unoona kuti unenge wabuda kunze kwenyika uchinobatsira dzimwe nyika kuti dzinge dzinobudirira, asi isusu tiri kungoramba tiri patiri. Saka ndakaona kuti nekukura kwandaita nebasa randaita nenguva yafamba, iye zvine izvi ndava paposition yekuti ndinokwanisa kuita impart expertise yandakagena pamakore esananishana ndiri kunze kwenyika. Ndouya nayo toona kuti tingabatsirawo Zimbabwe kuti inge inobudirirawo sei.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvevechidiki Vatino Machakaire vanoti hurumende inokoshesa mabasa anoitwa nevechidiki, naizvozvo ichaedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadaro, nhasi musangano uyu wakurukurawo nyaya dzekuchengetedzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu pamadande mutande. Mumwe wevakokwa kukokera hurukuro iyi ndiva Gift Ostalos Siziva, vanove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vasiziva vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinoda kuitwa kuti indaneti ibatsire kuwanisa vana veZimbabwe ruzivo.
Chinchekutanga inyaya yekuti maZimbabweans atarise kuti kodzero dzavo kana vari paintaneti dzinofanira kurespektiwa, kuti munhu agone kuti ndikona kutaura zvandira kutaura uye achitaura zvaada kutaura. Chechipiri inyaya yemitemo inofanira kuti iripo ichiprotekta vanhu vanenge vachiexchange information on the internet. Number 3 inyaya yekutarisa nyaya yemitengo yedata neairtime munyika.
Mumwe wevanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Baker Achanepa, vati vafara zvikuru nechirongwa chekutanga chemhando iyi chavaronga.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Tinozviziva kuti vakawanda vakapinda muzvirongwa zvedu vari kuita mabasa akasiyana siyana. Donzo redu rangariri rekuti vanhu vadyidzane mabhizimusi avo nekuti tinoda kuona vana veZimbabwe vachishanda pamwe chete kusimudzira nyika yavo.
Musangano weZimbabwe Exchange Alumni Summit wapetwa nhasi muHarare, vechidiki vaupinda vachitenda America nekuvapa mikana yekuzvivandudza uye vachivimbisa kuzodzidzisawo vamwe vechidiki vari kunharaunda dzavanobva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAnton Blinken vatsinhira kuti nyika yavo icharamba yakatsigira Israel muhondo yayo neHamas. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. VaBlinken vakataura izvi kumucheto wemusangano mukuru wegungano reG7 uri kuitirwa kuTokyo muJapan. Bazi rezveutano remuGaza, iro rinonzi riri kushanda neHamas, rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vave kudarika zviuru gumi zvine mazana mashanu. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanodarika chiuru nemazana mana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mudzidzisi paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yeHamas neIsrael ichiri kuenderera mberi, zvinova zvinhu zviri kurwadza chaizvo vanhu vari kuMiddle East ikokoko, kunyanya muGaza kana kuIsrael.
Pane matanho ari kutorwa here nedzimwe nyika kuti pawanikwe ipo paine kutaurirana kwerunyararo amunoti ari kubatsira pari zvino?
Tinoona kuti nyika yeLebanon yakatotanga kudonhedza rumwe rubetsero muGaza imomo, vachinge vachida kubatsira vanhu. Ukuvo kuUnited Nations, musangano webatanidzo wenyika dzapasi rose, vari kumira miravo vachidembawo kuti aiwa dai mambomira vanhu vakwanise kubatsirikana mozokwanisa henyu kupfuurira mberi. America iri kuonekwa ichimiramira ichimanyamaya chose. Secretary Blinken vanoona nezvinoitika nokuzvidzira kwedzimwe nyika vafamba zvekudunhu iroro, vachienda kunana Egypt, vachienda kunana Saudi Arabia, vachienda kunana Qatar, kuzama kuona kuti kutangira zvose vakabatwa neHamas vasunungurwa here, zvekare kuti chikafu nemishonga nezvimwe zvokuriritira marefugee vanhu vari mukati mehondo vari kuGaza zvikwanise kunge zvichisvika, kana kwamboitwa yatingatiyo ceasefire kana kumbomira Israel isange ipomira kurwisa Hamas. Asi Israel kuti aiwa nguva iyoyo hatina.
Semaonero enyu, medzisiro yehondo iyi ndeyei?
Chishuviro cheUnited Nations ndochokuti icho pazenge pachiva nenyika mbiri, yeIsrael nePalestine, vachinge vachisheya mabhodha avo pasina unotsara mumwe, pange paino kudyidzana.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari mudzidzisi paDevry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha, vachitaura vari kwakare kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vedunhu reGarissa kumaudzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweKenya vatamiswa mudzimba dzavo zvichitevera mvura yanaya zvakanyanya zvakonzera mafasha mumudunhu iri. Sangano reRed Cross remuKenya rati vanhu vanoita 15 vafa muchiitiko ichi. Mauto eIsrael nezuro akaburitsa vhidhiyo remashandiro anonzi ari kuita mune waive muzinda weHamas muGaza City, achiti varwi veHamas 50 vakaurayiwa mukurwisana kwakasimba. Vatori venhau munyika vakurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevatori venhau pamwe nekuwandudza mashandiro avo, uye vakurudzirawo vashandirwe kuti vavandudzewo mihoro pamwe nemitemo inobata kodzero dzavo. Izvi zvabuda mumusangano mukuru waitwa nhasi muHarare nesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe rakabatana nemasangano anoti MISA Zimbabwe, International Media Support pamwe nesangano rekuGerman reFriedrich Naumann Foundation. Musangano uyu wapindwawo nevanhu vabva kumapato ezvematongerwo enyika. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu waparura zviri pamutemo gwaro rinodonongodza mamiriro akaita chikamu chezvekutorwa kwenhau muZimbabwe rinonzi State of Media Ethics and Professionalism, iro rakanyorwa nevanyori vanoti Lazarus Sauti pamwe naMulondolozi Ndlovu. Gwaro iri rinoti vatori venhau munyika vari kunonga svosve nemuromo, izvo zvinoita kuti vamanikidzike kuti vatambire mari dzechioko muhomwe vachiburitsa nhau dzakarerekera kudivi rimwe chete. Zvimwe zvabudawo mugwaro iri zvinosanganisira kushayikwa kwemidziyo yekushandisa muzvikoro zvinodzidzisa vatori venhau, kushungurudzwa kwevatori venhau pamwe nekukura kwemitengo yemasaisai munyika. Sauti anotsanangura chidimbu chegwaro iri.
Takaona kuti
masalaries evanhu vari muZimbabwe ari pasi zvakanyanya majournalist, zviri kuita kuti vange vachitora mabribes kubva kuma sources. Then zvimwe zvinhu zvatakatarisa pamusoro ipapo pastudy yedu yanga iri nyaya yemasocial media platforms, kuti masocial media platforms haana control yaari kuitwa yakanyanya. Saka because haana control, vanhu vakungonyora zvese zvavari kuda, but vanhu vanozotukwa zita riri kusvibiswa istar rechi remajournalist.
Mumwe wemutori wenhau wechidzimai anoshanda akazvimirira, Mary Mundeya, anoti vatori venhau vanoshanda nemasangano akazvimiririra vanoshungurudzwa pamwe nekunyimwa mvumo yekupinda muzviitiko zvakasiyana-siyana kunyanya zvehurumende.
Hurumende yemuZimbabwe inofanira kuchengetedza kodzero dzedu sevatapi venhau. Sekuziva kwenyu, nhau hatidziwani mudzimba dzatinogara, dzinowanikwa kunze kune vanhu. Nguva zhinji tinovharirwa panze kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana nezviitiko zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Dzimwe nguva nenyaya yekuti hatishandiri mapazi ehurumende kana atingati mamedia outlets ari anoti overseas nehurumende.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats muzvare Linda Masarira vati vatori venhau havasi kutaurawo zvinoitwa nemadzimai kusanganisira vari mune zvematongerwo enyika.
Semadzimai ari mune zvematongerwo enyika tine nyunyuto kumaererano nematorerwo anoita nhau dzakaringana nemabasa anoitwa nemadzimai vanoita zvematongerwo enyika mukati menyika ino. Tinoona kazhinji kuti nyaya dzemadzimai kana muri mupepanhau chaimo dzinonoiswa mukatikati madzisingakwanisi kuverengeka nekumhanya kana kunzwisisa kuti madzimai vagona kunoita chii mukati menyika yedu.
Mutauriri weZANU PF vari zvekare gurukota rinoona nezvevarwi vehondo yerusununguko, Ambassador Chris Mutsvangwa, vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanofanirwa kutaura nezvemabasa akanaka anoitwa nehurumende.
Chisuo changu kumajournalism yemuZimbabwe ndeyekuti ngavatarise mabasa akanaka ari kuitwa neSecond Republic naPresident Mnangagwa, zvikuru pane nyaya yekuvandudza ikonomi yedu. Ndo zvinhu zvinoda kuti vanhu vaziviswe kuti mupfungwa mavo vave vanozvinadzirira.
Mukuru wesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe, Valoft Duve, vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo nomazvo vachichengetedza zvisungo zvekutapwa kwenhau kana kuti code of conduct. Sangano reVMCZ rinorwira kodzero dzevatori venhau pamwe nekugamuchira nyunyuto dzeveruzhinji pamusoro penhau dzinoburiswa mumapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana. Vatori venhau vanogara kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze mitemo inochengetedza vatori venhau. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana makakatanwa ari mubato reCitizens Coalition for Change ari kukonzerwa nekudzingwa kuri kuitwa nhengo nevari kuti ndovakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu akasagadziriswa nekukasika, izvi zvichaita kuti bato iri riparare kana kutsemurwa nepakati. Zvinogona kuitika here kuti pange paine nhaurirano pakati peboka ravaShavangu navaNelson Chamisa? Tabata vari kuzviti ndo vakafanira kubatawo chigaro chemutevedzeri wemunyori mukuru mubato iri, Valbert Mushanga, pamwe nenhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vaMushanga pamusoro pekuramba vodzinga nhengo dzebato ravo vachinzi nevamwe vari kutoparadza bato iri.
Kuti ndevanatanga rava Chavangu kunyepa zvenyu, but Chavangu ndisekitari. Our constitution states very well kuti kana tagara tawirirana ezvepati, vana sekitari ndivo vanonyora tsamba parliament, vachinyorera vana speaker. Zvekuti ndichavamo yesu the public saying, but zvecho kwati vakadzingwa nepati.
Tichasvika pamvunzo iwoyo kuti masarudza sei vamwe, regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, munoti nezvataurwa navamusanga pamusoro pekudzingwa kuri kwa nhengo dzebato renyu?
Tiri kuona mahumbwe vadzonga, tiri kuona matakanana vanhu vari kutamba nevana veZimbabwe nepfungwa dzevana veZimbabwe. Kuti parliament hatichisina vamunangagwa vachishanda navakabangu vapaza parliament yedu, iko zvino vaakupaza makanzuru edu. Zvinongoratidza kuti vose vashavangu navamunangagwa havana basa nevana veZimbabwe. Hakusisina parliament zvachose, hakusisina council zvachose, because of this reckless and useless recalls.
Regai tidzokere kuna vamusanga. Vamusanga, matimi bato renyu riri kuita izvi richimirira vanhu, ndivanaani vanhu vacho vari kuita izvi, kana kuine vamwe mubato renyu vari kupikisa vari kuti hazvisi pamutemo?
Vamwe vetu sechairman wetu muna ikoko handi akatidza Zimbabwe. Isu tiri papanyanga panzvimbo inotika nhamo, vanhu vari kutambura, iye ari kutaura ikoko, hazivi, haana munhu anoona ikoko. Ane structure iri kugara nyore nyore ikoko. Isu tiri pano kwakunoitika nyaya yacho, where the firing pot is. Vanhu avade izvozvo zvemhirizhonga kuti unongononga munhu waanonga. Vanoda maprimary, angari fair maprimary, not this ambiguity thing takaita.
Vadzokora, bato renyu riri kunzi harina kunge rakateedzera mutemo sezviri kutaurwa navamusanga, munoti?
Ndezvekugotsi kwatsuro izvo, ndezvevanhu vari kushanda nezanu pf kuti vakanganise ugaro hwevanhu muZimbabwe. Vanhu vari kunyatsoratidza kuti havana basa neugaro hwevanhu, hakuna zvakadaro. Zvese zvakaitwa, prosesi yakaitwa yekusarudza vanhu yakaitwa zvakanaka. Mukatozoona vanhu ivavo vakaenda vakanovhoterwa nevana veZimbabwe, dai vanga vasingadiwe nevana veZimbabwe, paine mhosho dzanga dziripo, dai vasina kuvhoterwa nevana veZimbabwe. Tinoramba takamira navachamisa tichasvika tete.
Maita vadzokora, vamusanga, hanzi muri kushandiswa nezanu pf, nekuti vamwe vari kubvunza kuti ndiani anobhenefita mukudzinga kwamuri kuita nhengo dzebato renyu panzvimbo yekuti mugadzirise matambudziko enyu sebato?
Ivavo vakasaraunda Chamisa vachida kuti Chamisa vamuite katoi kavo, ivo vanongomeshena from January to December. Tonzwa vachavango izano, vachanavo izano, vachaimba kusvera vachaimba vachiimba, but isu tiikoko korekta zvepati. President Chamisa ndewetu tese, vanoda kumusaraunda vari vega ikoko.
Vadzokora, hanzi muri kushandisa vachamisa sekatoi muchiita zvavanoda, saka vaakudifenda vachamisa?
Handitozivi kuti kana vachiti president wavo ndichamisa vanenge vachirevei. Ivo vachiziva kuti mubato redu rinotungamirwa navachamisa, hamuna munhu ane pozisheni yasekretary general.
Vamusanga, pane vamwe vari kuti mubato renyu maitawo vamwe vakuru vebato vari kunyunyuta nemabatiro ari kukabasa navachamisa, vaakushanda navatabangu nemi kuparadza bato, munoti?
Kushanda nevamwe vetu because takatanga bato iri takasangana from vana vagibson navanatsvangirai tichirwira povhati yevanhu nekushaya kwemabasa. Saka ivavo vana bururu vangu vana chairman vari kupopota vari ikoko vakatiza, havakwanisi kuti vave pano.
Vadzokora, tipete hedu chirongwa, matanho apa achaitwa nebato renyu kumisa nyaya dzamuri kusangana nadzo dziri kuramba dzichiitika idzodzi?
Inyaya iyi yakongoda vanhu, simba revanhu vachariona vana sabangu nana vamusanga naivo vezanu pf vacho vari kuda kuparadza bato revanhu. Bato revanhu hariparadzike. Saka tichaonawo zvatichaita kana tichiratidzira, ticharatidzira kana tichiita zvinoita kuti bato redu rirambe rakamira zviri pamutemo, tichazviita izvozvo. Asi chandoda kungovayambira ndechekuti bato revanhu hariparadzwe nemaitiro avari kuita iwaya. Zvekushanda nezanu zvavari kuita izvi ngavazvirege, vamuonzora vakazviita.
Nhengo yeTRIPC mudunhu reNorth America, vatawanda dzokora vari kuNorth Dakota. Manzwa okubva kuna Albert Musanga veTRIPC vari kuulawayo. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti musakanganwa chirongwa cheLive Talk, apo tichatarisa nyaya dzokudzingwa kwenhengo dzeTRIPC mubato.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abebandla le Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kuma council abikwa ebexotshiswe esikhundleni ngumnumzana Sengezo Chabangu.
Sithethe kuthiwa namhlanje ukubana siphe abantu update. Kule ncwadi esibhodayo ku-internet esikhuluma ukuthi i-CCC sirigola abantu abangu-16 ama-council. Kunuzulu wonke bekwazi. Simyasile through our press conference ukuthi akula muntu we-CCC okhitshiweyo. Njalo akula muntu ozakhitshwa nguChabangu.
Bawugqibe namhlanje umhlangano wabasakhulayo abalamabhizimusi asacathulayo owamalanga amabili obuqoqwe isigodlo semeli weMelika eZimbabwe weZimbabwe Exchange Alumni Program.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuzwe kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi.
Abenhlanganiso elela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Abebandla le Citizens Coalition for Change bathi akekho ozaxotshwa kuma councilor angamachumi phosa ayisikhombisa 66 ababikwa sebexotshiswe ezikhundleni ngozithi ungunobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare lamhla. Usiziva uthi akula councilor ozachiya umsebenzi kulabo abalotshwe encwadini kaChabangu ozithi nguye unobhala we-CCC.
Sithethe kuthiwa namhlanje ukubana siphe abantu update. Kule ncwadi esibhodayo ku-internet esikhuluma ukuthi i-CCC sirigola abantu abangu-16 ama-council. Okokuqala sifuna uzulu wonke bekwazi. Simyasile through our press conference ukuthi akula muntu we-CCC okhitshiweyo. Njalo akula muntu ozakhitshwa nguChabangu ngoba uChabangu simkhambise High Court of Zimbabwe where iparty ye-CCC i-applicant uChabangu emiyo responder. Sibatshela e-High Court ukuthi lo uzithi ngu-Secretary General ngaso Secretary General we-CCC ngoba sila position yona leyo eka-Secretary General. So indaba le izangena High Court emalangeni azayo.
Ukhuthaza uZulu usiziva ukuthi angaze azinaka lezo ncwadi ezibhoda enkundleni zokuxhumana ezebulenjini.
Kungakakhulunywa i-decision e-High Court, i-local government ministry le-parliament ayikwanisi u-acta encwadini ezivela kuJaba ngoba indaba naleyo isemakhoti eZimbabwe. So abantu abahlaliseke besuthiseke bebekwazi ukubana konke lokhu yiplani ye-ZANU-PF yokubana i-destroye ibandla labantu. Asibeni le themba siye phambili, we are going to defend our party. Yeye kusaba nzima kube mnyama kodwa that is the struggle. Kulokhu nzima kuyahlupheka kodwa abantu fanele bekwazi ukuthi thina njengokukhokhela we-CCC iparty silayo siyibambile ngoba iparty yabantu. Iparty izagcinwa ngabantu be-Citizens Coalition for Change.
Isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Pugeni uthi ukungahlonitshwa kwakhe ezindabeni bembiza ngokuthi uzibiza ukuba ungunobhala webandla yena evele enguye unobhala uqobo kwenza kube nzima kuye ukuthi akhulume ngalolu daba.
Indaba le ihambile enkantolo, i-judgment iphumile isabatha ledlulileyo, wayiwina ke le case. Manje angazi ke ukuthi angahlonitshwa kangaka abizwe kuthiwa lo ozibiza, noma indaba isihambe e-court, i-court yafika yamgeza ukuthi hayi abakwazi ukuthi ba-reverse into ayenzileyo eyenza nge-office lokuba ngunobhala jikelelo sabambile. Ibuhlungu le ndaba kuye ukuthi athi ngapha elezitha zakhe political le media kumele ukuthi ngabe neutral.
Uphugeni uthi okukhulunywa ngusiziva phezu kodaba lolu kuyinto ayikhuluma ngoba engazi umthetho.
Akulanto ezostopa, kodwa ngiyazwisisa ke ukuthi baningi abantu abangawazi umthetho lokuthi usebenza kanjani. Kodwa mangingamnikeza advice, ngiyazi ukuthi baningi amebhaba ommeli ababa advisor, kodwa mina ngothi lalulwazi loluncane ngilalo ngolomthetho. Ngokomthetho ngabuya gijima kaye enkantolo ethi kulento enje nje siyenza kule noma ezoyenzakala. Ngicela ke limise udaba lolu luqale ludlule.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho, umnumzana Masimba Manyanya, ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Residents Forum Zimbabwe, ufanisa uChabangu njengomntwana okholisa ukudlalisa udaka.
He is someone who is coming to really create chaos where we think we are going towards a certain solution. If Chabangu was very serious about his motives, he would not have attacked the very center of people's hopes in this country.
Ngumuntu oza ukuzodala umonakalo ngempela. Ngesikhathi sicabanga ukuthi sesibheke esixazululweni esithize, ngabe uChabangu bezimisele ngezinhloso zakhe, ngabe akahlaselanga amathemba abantu kuleli.
Lumsakazo awusanelisanga ukuzwa imibono yebandla lezanu PF njengoba umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Farai Marapira ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo locingo lwakhe lungasatshelwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abasakhulayo abalamabhizimusi asacathulayo abakade besemhlanganeni wamalanga amabili obuqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe oweZimbabwe Exchange Alumni Program bakhala ngobunzima abahlangana labo obokufinyelela inkundla zebulenjini zokuqhuba amabhizimusi abo. Bathi njalo lokhu kuphazamisa imizamo yabo yozokuzithuthukisa. Ontanga laba bancedwa ukusungula lokulolonga lawa mabhizimusi phansi kwenhlelo zeMelika ezokuthuthukisa intsha labesifazana abasemazweni asathuthukayo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Umhlangano lo oqale izolo waphela namuhla ubuphethe ingxoxo ezigoqela ezamabhizimusi kanye lokuzinakekela enkundleni zokuxhumana ezinjenge-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. Omunye osakhulayo okhala ngemithetho eselizweni ephazamisa imizamo yabontanga nguCraig Ntuliki owenhlanganiso ye-Youth Emancipation.
That is why you have to approach bona laba bantu bakagovernment and layers with them ukuthi kube le-youth initiative. Whereby this initiative, each of one, ama youth entrepreneurs, they pay low taxes. Or at times, when the business is just kicking in, they don't pay them at all. And we approach the government, those same youths, about ama youth businesses, they are also allowed to import their equipment duty-free.
Unkosikazi Matlasi Ndlovu, okunhlanganiso ye-Hustlers Summit, uthi bayancengisa ebhizimusini labo lokunceda abanye osomabhizimusi ukuthi bethuthuke.
Sonke siyavuma ukuthi hayi kunzima, kodwa hayi siyancenga ukuthi sibone ukuthi lathi siyenza okuncane lathi sincedise lapho esikwanisa khona. Singabe singekho lapho esingakwayisa ukuthi sincedise ngakho konke, but lapho esikwanisa khona ukunceda, hayi siyanceda.
Kodwa umphathi ntambo wogatsha olubona ngendaba zabatsha, umnumzana Thino Machakaire, uthi uhulumende ukuqakathekisa imizamo yabontanga njalo uzayenza konke okusemandleni akhe ukuqeda izikhalazo zabo. Kusenjalo kube lesikhathi emhlanganweni lo wokuxoxisana ngokuzinakekela kwalabo abalwela ilungelo loluntu enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Omunye walabo abakade bekhokhela lingxoxo, umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze abantu bethole ulwazi kusetshenziswa ubulembu obe-intanethi.
You must access to information. Ngamalungelo abantu kufanele bebe lawo. So kuqhakathekile ukubana ukuqala siprotecte nokuncedisa abantu ukubana bethole ithuba lokubana bengene ku-internet. Ngwagayela emaphandleni abantu kabala internet. So kufanele ukuthi uhulumende ebe compelled ukuyemeka sure ukuthi wonke umuntu weZimbabwe ule access to the internet. Kwesibili indaba yokuregulatwa ke indaba yedatha ukubana abantu bekwanise ukuthenga ke idatha. Okwesithathu yikubhalwa kwemithetho esithi legislative agenda, okubhalwa kwemithetho eprotekta abantu. Akufanelanga ukuthi umuntu engakhuluma something kwi-internet esaba ukuthi kusasa uzabotshwa. So i-freedom of speech ibuya ne-freedom after speech.
Usibongumusa Ncube, omunye laye owathola ithuba lokungena kunhlelo zeMelika uxwayisa uzulu ukuthi azivikele nxa esebenzisa ubulembu be-internet.
Nxa usebenzisa i-internet, usebenzisa i-social media, kuqakathekile ukuthi ubone ukuthi ule password. Password eqinileyo, usebenzise amanamba, usebenzise namaletha ukuhlanganise konke kwenzela ukuthi kungabi lomuntu ozakwazi ukuhacka i-account yakho. Uqathekile njalo ukuthi njalo nje ubutshintshe i-password yakho. Okunye futhi ukuthi singathandi ukusebenzisa i-public Wi-Fi le free, ngiyawusethanda izinto zamahhala, asithandi ukuhlana le mali. Kodwa kwezinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi abantu bekuhacke bethathe information e-private ngokuthi wena ugcine sewuloga into i-public Wi-Fi.
Omunye walabo ababona ngezobudlelwane lozulu esigodlweni seMelika lapha eZimbabwe, unkosikazi Becker Achanepa, uthi balesiqiniseko sokuthi umhlangano abawuqoqileyo ongowakuqala lokhe basungulayo inhlelo lezi uncede bonke abaphatheke kuwo.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Siyakwazi ukuthi baningi abangena kunhlelo zethu zokufundiswa asebelayo imisebenzi etshiyene. Injongo yethu bekuyukuthi sibabuthanise ndawonye babe lobudlelwano obungaphakamisa imizamo yabo abayenzayo esilethemba lokuthi ilakho ubaphakamisa lokuphakamisa ilizwe njalo.
Umbuthano weZimbabwe Exchange Alumni Summit ugqitshwe namuhla eHarare, lapho abasakhulayo abangene kuwo betshayela ihlombe uhulumende weMelika ngokubatholisa amathuba okuzithuthukisa ngolwazi, amacebo lokunye, njalo bathembise ukuyafundisa, ukucebisa lokuncedisa abanye abasakhulayo emangweni lapho abadabuka khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe namhlanje bamanyene lezinye ezigoqela iMisa Zimbabwe, Frederick Newman Foundation le-International Media Support besethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwendaba eZimbabwe. Lolu cwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye kuze kube manje lumsebenzi ubhekane lobunzima bokuncindezelwa kokwethula kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulungisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuzwe kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi. Sibebele umkhankaso omkhulu lapha besikhuluma khona lentatheli izindaba, abancane labadala bonke sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics e-state of media eZimbabwe. Kube le discussion enhle kakhulu, abantu babuke imbono yabo ukuthi ungatshintshwa njani. Umcimbi womuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentatheli izindaba eziqila uZulu.
Hayi, siyalwemukela kodwa ngizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intatheli izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphuma emsakazweni lemanyuzipepe. Ngemva kwalokhu ukuzwa konoku, sizazama ukuthi lathi senze eyethu i-research around the state of corruption in Zimbabwe's media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseke ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsungirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilabo mama phakathi, kumele imidia yedu iguquke.
Umabhalani weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungelampazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani lapho siqhuba umsebenzi okwenza ukuthi sizwe sakheke.
Isikhulumi samapholisa ezweni iZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyathi usola ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni.
Lama journalists sibambane sonke
siyazi ukuthi ama-journalist nxa besebenza thina will be saying bale-watchdog role njalo umsebenzi abawenza kumele siwunanze hatsho ukuthi sihlale siqabana kumbe sitshaye ama-journalist nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli izindaba ungenwe izintatheli izindaba abaqeqeshi bentatheli izindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli izindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esihlengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana le-Israel kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ngumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini.
Umnotho weZimbabwe weyame endaweni eziningi okugoqela ubudlelwano lamanye amazwe aphetheya. Yepha amanye amazwe aphetheya lawo alobudlelwano namazwe alobudlelwano le-Israel. Ngakho-ke sakhayela nikumzekeliso seduze. Ilizwe lase-South Africa elinye lamazwe esidlelana nawo kakhulu ngokwezomnotho. Kukathi layo ilobudlelwano obukhulu lamazwe athintane nangcwelezelane lasebenzelana lamazwe nalawa namazwe ase-Israel nelizwe lase-Israel. Ngakho-ke ngezinye indlela akusithinti directly, kuyasithinta nje ngenxa yokuthi labo esidlelana nabo nabo bavele bathintekile ngokwenzakala ngale ngoba uphazamisa ukuhamba kuhle kwezimpahla transition supply chain.
Ezinye inhlangothi zikahulumende kumbe ezeZimbabwe ezingakhangelana lobunzima ngenxa yalimpi yiziphi?
Ngingafanisela ugatsha lwezezimo engathi Ministry of Agriculture. Ngathinta njalo ugatsha lwezemutho ngoba siyazi ibutho lethu lithola ezinye zezikhathi zokuncediswa ekuboleni ubuchule bamabutho wethu kuvelela izwe lase-Israel. Akho inxa yokuthi lisaphathekile phakathi kwe-NPA kuyanciphisa amathuba okubana ilizwe lethu lithole impahla ezinjengalezo okucina kuhle ukuphazamisa ukuthutha kwenhlelo zikahulumende kakhulu kwingatsha ezinjengalezo.
Kulokuphazamiseka komnotho kumbe phazamisa kakhulu abantu nje abantukazana nxa sikhangela limpi?
Hayi, nxa sikhangela abantukazana asikhangelelanga abathinta kakhulu ngoba kuvele kuvikelekile ngokuhulumende kuye lobudlelwano kakhulu lamazwe lana. Ngakho-ke ufakile ezinye ihlelo zezabona ugatsha lwezama-industries umphathintambo waye sitsho ukubana sokuvulekele ukuthi abantu bazingenisele i-fertilizer bazingenisele lokunye okuncedisayo kunanzeleleke obana kungabe kulokuthinteka kwezomnotho ngenxa yokuphazamiseka lokhu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kule mibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginobhala webandla le-TCCC usexojise njalo amanye amakhansila umsebenzi. Lokhu kuza kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kanye lamanye njalo amakhansila osekwenze ukuthi kuhlelwe ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-TRIPC waxotshiswa ePhalamende ngumnumzana Chabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Phugeni.
Kulawa ama-recalls ongibuza wona owabonile lami ku-social media, ngithumela ke umlayezo kuye kwaku-Chabangu ukuthi akangazise ukuthi ngempela yikhona okwenzakeleyo noma into nje social media njalo uma kokwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakale nxano, lokhu kwenzakale nxano, kubanga ukuthi izizathu sezitshintshile. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview no-forward to Ezra Chilobani. UThisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ama-recalls, wathi-ke izoqhubeka ngawo.
Baba Sibandali, kubona njani lokho?
Umhlonitshwa uPhugeni umsulwa nangokutsho kwakhe uyatsho ukuthi kala sizathu asazi ukuthi abantu abaxotshwayo baxotshelwane. Laba ke okuthiwa khona ba-impozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani okuthiwa ba-impozwa ngoba thi nami nanku ngiphandle ukuthi nga-impozwa kumbe ngangi-impozwa ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi lapha sihlangana leziganyi esezihambe zahlala phansi zavumelana leZANU-PF ngoba kuvele kuyazakala ukuthi iZANU-PF yona ngokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo. Bese bethola ke phakathina kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Sibanda uthi hayi abantu omalabo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition. Uvumelana la yini lapha?
Vele into eyayenziwe kobulawayo i-leadership ye-TRIPC yayimbi. Sengizwa kabafowethu babona hayi into le ngibonisa ukuthi iphi. Kuqale kuthiwa kunabantu aba-imposiweyo kobulawayo. Ngempela iqale ngaleyo nje. Ngiwuphendeke umbuzo wakho ngithi okwezanu ukuthi ngithi ubaba uThabang usebenza lezayo kuyabe kunzima ukuthi mina ngikukonfirme lokho. Esengingakukonfirma maybe ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-TRIPC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufikisana over izikhundla. Lokho ngicabanga ngakukonfirma ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi hawu masizokhupha abantu aba-imposiweyo bese sehluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Baba Phugeni, kuko konke lokho kwenzakalayo ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koChabangu laphana?
Well, at least mina into engiyijabulelayo ukuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubhalisa. Bakwazile ukubhalisa, kubuhlungu-ke ngoba kutho ukuthi sokuzomela ukuthi kubuye kusebenze ezinye izimali. Kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa, sesizotemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe. Bese kuyakhulunyiswana, bakhulumisane indaba le yenze njani, ingaphindi yenzakala.
Ye, Baba Sibandali, ngafuna ukumphendula yini laphana ubaba uPhugeni.
Umbuzo wakhe wokugcina, uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi lento abahamba babeyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimposwa kulezinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza leZANU-PF befuna ukuthi bethathe imali, bethathe ibandla, then ibona bese besuta for 5 years. After that hayi akula ndaba leyi kasonto yabantu.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asipha amazwi akhe okugcina laphana.
Ebuhlungu lento leyi emsakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight e-real yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiyo bakithi ezigabeni zakithi.
Siyabonga baba Phugeni. Akuyigqibela phana baba Sibanda.
Ngingayigqiba nje ngokwazisa uMahlabe Zulu ikakhulu eMathebeleleni ukuthi singasetshenziswa ngabantu abadinga ukudla kwabo, hatshi ukudinga ama-interest abantu beMathebeleleni. Laba bantu asibaqalisi ukubabona namhlanje. Sike sababona abaningi babo, ngingabaqamba ngamabizo oSengezo Chabangu, oPhulu, alabanye abadala mhlawumbe ngeke ngabaqamba namhlanje akade besithi nga uPresident Chamisa ethe wabuya ukuzosebenzela eMathebeleland uthole nangu yana sebemncamekele bamuthi buya sizehlangana behlangana emalojini behlangana emaweteleni besiyadinga ukuthi bethi kuPresident Chamisa asicela usinike uzibane kuma laphana abe ngump uzibanaye kuma laphana abe ngump
o ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-TRC owaxotshiswa ePhalamende ngumnumzana Chabangu lo mnumzana Khalipheni Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu bexoxa le-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu kulandela isimemezelo sikahulumende weSouth Africa esohlelo lokuhlola wonke amabhizimusi aqhutshwa ngabantu bokuza kanye lokududulwa kwabaselizweni ngongekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseSouth Africa.
Ukwethuka, ukwesaba lokusola kwabeZimbabwe laba kulandela umhlangano oqhutshwela ugatsha lwendaba zasekhaya, ugatsha lwezemisebenzi, ugatsha lwezindlu omeya bamadolobho wonke elizweni lenkokheli zomdabu kukhulunywa ngenhlelo zokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni lokuhlolwa kwamabhizinisi wonke abantu bokuza. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Khumbuzo Ntshavheni uthi dale la uphathintambo lemukela izinqumo ezethulwe emhlanganweni lo kulandela ukufa kwabantwana okucatshangelwa ukuthi kubangelwe yikudla abakuthenge emavinkilini aqhutshwa ngabantu bokuza emalokishini.
That focused on curbing effects of illegal immigration.
Lolu hlelo luhlose ukususa abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukuhlola amabhizimusi abo nokuvala lawo angelalungelo lokusebenza.
There will be immediate inspections.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lance Mlilo ongumgcini sihlalo enhlanganiso yeProgressive Zimbabweans Foundation uthi bakhathazeke kakhulu ngaleli nyathelo.
Asivumelani nakho konke lokhu okwenzakalayo, especially abantu abaseZimbabwe yibo asicabanga ukuthi yibo abazothwala ubunzima ngemva kwakho konke lokhu okwenzakalayo. I-ANC eyiwephethe ayibe yiyo efanele ukuthi azi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu baseZimbabwe bebe kule ndawo. Then kulungiswa kulokho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi kuphica umqondo ukuthi kungani kunxwanelwa amabhizimusi ezizalwane ze-Afrika.
Thina sikubona kuyinhlekisa kakhulu ukuthi umuntu ethi esukela izweni lakibo wangatshali imali elizweni lakibo, wakhetha ukuthi ezotshala imali elizweni lakho, ubusumlandelela uhamba umguduza ungathi kuthiwa uyenza icala. Indaba yamaphepha is just a smoke screen. Indaba egijinyiswayo indaba yokuthi njengoba kulama elections next year, i-government ye-South Africa, especially governing party, i-ANC, ibonakala ngathi ibhizi ixotsha abantu bangaphandle.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi uMangoye uyasola ngezizathu zalelinyathelo likahulumende njengoba sekule nqwaba eminyaka amavinkili la abantu bokuza ekhona kodwa zingekho ezehlakalo zokufa lokugula kwezingane okukhanya sekubhahile lamalanga. Kodwa kilunga lenhlanganiswe Operation Dudula eSoweto uNkosazana Nelimokhetsi uthi abahambe abakuza laba ngoba abakuthengisayo kuzaqeda abantu ababo.
No, awekho right la majus lawo. Ya, yeah, and ayabulala. And it's it mawu chukuza uthi uyishake ure ne isiya likwethu. Beka wethola khosana likwebu ka mogara sikupisa teng. So it's not good.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Vuyani Hlazo umsungulu wenhlanganiso ye Women in Diaspora Association uthi nxa kuyindaba yamaphepha kungekho kunye emuva kohlelo.
Sibonge uThusa Khumalo osiphelo ludaba eseSouth Africa. Ku-Live Talk namhlanje lingahlikhohlwa luyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho ukhangelwa ukuxotshiswa kwamalunga e-TRC kudalela ephalamende kanye lasemakhansilini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.